senondo inodo kwa irira ova zemvura mwe wangu uno Senondo inodo kwa irida Ova zemvura Mwe angu uno shuvira Mutsene, 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 Jesu. Akuna, wakaita semi. Mutsene, 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 Jesu. Mutsene, 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 Jesu. Akuna, wakaita semi. Mutsene, 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 Jesu. Chakuta zita renyu yemi mwari une simba pamsoro peshose panyika iwo Sitare nyu himi mwari Dicha swedera Pechko ne uvepo Uvepo wenyu mwe awa Una Kuyanana Kuyanana Demi mwari Yeah.
Believe it one more time with your loudest voice. Say